Zviri kuita kunge zvinoda kuita nani asi vana vari kurwadziwa. Vana vakakuvara. Ini sababawo ndiri munhu wemurume, sometime I kind of ask some of the questions, but mwana akataura kuti zvandakaitwa dhedhi hazvina kumira zvakanaka.
Sevabereki vachimbiri ndapi matanha amuchatora?
Tichaita kuti kana varipo veUN kana veAmnesty International vanotora mapurisa kuvaendesa National Criminal Court. Ngava uye I'm prepared to give evidence. Ine zvakaitwa vana ava nezvandakamboitwa neni is a witness. I'm a witness to police brutality. Ndinotori nenyaya navo mapurisa iwawa dziri mumakotsi zvakare. Ndakatongorohwawo zvangu ndipa station zvakare. Havachisiri mapurisa ari kushandisa police charter because vari kutorova ende vanozviita vakazviita. Haukendi epolisi kana kuti munhu womupurisa anotora mwana wasunga achiti ende police station onomuita handover kune bere ririda kudya nyama. Mupurisa chaye chaye police chata haidaro. Mukuru wemapurisa matanga wacho is responsible because hazvifaniri kunge zvichiitika. Even officer commanding pataimu yacho is also involved because zvinhu zvakaitika izvi kai. Controller anenge aripo anofanira kunge atoziva kuti pauya zvinhu zvakadai so hazvaifanira kunge zvakaita.
Tiri kunzwa kuti vana vakachengetedzwa nemapurisa pari zvino, ichokwadi here?
Ndinawo mapurisa umwe mukadzi vakadzi tuwa nomupurisa varume tuwa ari panapa. Mumwe acho ari kuzviti sejendi ari panapa. Yakatonditarisa panapa mupurisa. Ndinaye ndiri kutori pachipatara pacho. Anofunga kuti kunyepa ngaarwe ndiri pano ini inonzi Chimbiri mapurisa ari panapa.
Saka vari kuvachengeta vachiti vari kuvachengeterei?
Neniwo I'm puzzled. Ndiri kutoshamisika ndiri kutokachamadzika kuti chikonzero chavari kuuya panapa ivo ndo vakauraisa vana. Ndo vakaita handover kumagandanga akanoda kuuraya vana. Ndo vakuchiuya manje kuda kuchigadha vana. Nyaya iripo ndeyekuti inini ndakambozviitwa izvi. Vanogadha kuti kana vapora havazovasunga so that havazovashaya. Ndo zvavari kuitira kuti varambe vakagarira. Vakuru vavo vari vachiziva nyaya. Saka vari kuda kutsvaga nyaya dzokuzovapomera kuti vakaita zvakati. Hapana kana nyaya yavainayo mapurisa vakakonzeresa vakakuvadza vana. Saka kana pachinzi paine nyaya kuroti nyika haichisina hurumende. Kuroti hapachisina mapurisa. Kuroti nyika haina constitution. Bhozi police charter inotaura kuti mapurisa anofanira kuchengeta constitution. Saka kuchengeta constitution kunoreva kuti munhu apara mhosva anoinvestigatewa then oendeswa kumatare edzimhosva. Ndo zvandoziva inini. Havasunge munhu kuzonoinvestigata. Ndinofunga kuti vane mhosva nokuti vatorwa instruction nevakuru vavo vari kumahofisi kunonzi kulaw and order. Law and order ipolisi iri mukati mepolisi asi iri ZANUPF.
Semhuri vachimbiru muri kunzwa sei nezvakaitika kuvana izvi?
Mhuri yangu yese izvozvi haisi kuita zvakanaka. Madzimai angu izvozvi vari kuchaya vachimhanya mutoireti. Mwana wangu is the only girl which I have. I can feel how she is feeling mama mukadzi wangu. Vanin'ina nevakoma vake nehanzvadzi nehama neshamwari dzese right now they are in a critical stress and strain. Vato traumatized. Sisi vunozi mapicha azara nyika yese. Ivo vanotone maabsolesa vari kungoona mapicha iwayo vana vachichema vana vakakuvara vachiita sei. Handikwanisi kuti ndiburitse mabhurugwa emukati evana kuti muone kuti vana vakaita miss up mabhurugwa avo neropa ravakakuvadzwa. Ndinenge ndakukanganisa hunhu hwedu hwechivanhu panyika kuti ndiite hunhu hwakadaro. Asi madzimai enyika ino aifanira kuchimuka zvinezvi. Iyi ndo nyaya inonzi inopindirwa nemadzimai. Vanozviti madzimai